Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiti yeschool fees mberi asati apinda mukirasi, saka zvichareva kuti vana vakawanda vasi kupinda mukirasi vachatodzingwa musi wechipiri chaiye. Kana ari semabhodha haupindi mubhazi kana usina risiti riri kuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vanhu.
Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinokurudzira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzingirwa mari yechikoro panofwa zvikoro mangwana.
Saka tiri kunyunyuta kuti pane kubatwa kwakanaka kwatiri kuitwa isu mapasenja. Takatarisa mune zvekufamba nebazi reMinistry of Transport Infrastructure and Development.
Sangano reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi anotakura vanhu vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi sezvinoita mabhazi eZupco. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rakumbira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzorerwa kumba mangwana pamusaka pekusabhadhara mari yechikoro. Mutauriri weNACORA Muzvare Lindiwe Pilime audza Studio 7 kuti zvikoro zvese kubva kune zvehurumende, zvemakanzuru nezvemakereke zvakakwidza mari yechikoro, izvo zvakakonzera vabereki vazhinji kutadza kubhadhara mari iyi. NACORA inoti inoda kuti hurumende iudze zvikoro kuti vana vasadzingirwa mari yechikoro. Tabata Muzvare Lindiwe Pilime kuti tunze nezvenyaya iyi.
NACORA iri kuti mari dzevana vechikoro dzanyanya kukwidziswa zvisingaiti. Vabereki havakwanisi kubhadhara school fees nokuti vagara ivo havana kana mari yacho yekuti vatombotenga even nechikafu, nokuti naicho chiri kudhura. Pabva pawedzerwa neschool fees yakudhura futi, zvokuti zvikoro zvikasimbisisa kuti vana vasauya vasina kubhadhara, hapana mwana anoenda kuchikoro. Vashoma vangakwanisa kuenda kuchikoro.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu, chii chamunoona chichiitika panozurwa zvikoro?
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiti yeschool fees mberi asati apinda mukirasi, saka zvichareva kuti vana vakawanda vasi kupinda mukirasi vachatodzingwa musi wechipiri chaiye. Kana ari semabhodha haupindi mubhazi kana usina risiti riri kuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vanhu.
Pakuongorora kwamakaita, chii chamakawana, chii chamakabata pamamiriro akaita nyaya dzemaschool fees yevana vechikoro?
Kushama seNACORA kuti zvikoro zviri kukwidzirei school fees. Hapana munhu atambokwidzirwa even mari yaari kutambira kubasa, saka school fees yacho yakukwidzwa kuti zvaita sei. Kudhara taiziva kuti kana vanhu vashandi vakawedzerwa mari ndo paikwidzwa mutengo wezvinhu zvakati ovo, saka hatisi kunzwisisa isu seNACORA kuti school fees iri kukwidzwa kuti zvaita sei. Kuti vana vasadzidze here kana kuti pane zviri kuitika here, tida kuti zviongororwe kuti chikonzero chokukwidzwa school fees ndechei.
Makamboita hurukuro here nehurumende nenyaya iyi?
Tiri kutoda kutotaura nehurumende kuti ngaitarisise nyaya yeschool fees iyoyo. Mukatarisa pane zvakanyora tanyatsotaura kuti taakuda kuti hurumende iyo itarisise kuti school fees yakwidzirwei, ipindire hurumende panyaya yeschool fees. Toziva kuti dzidzo ikodzero yemwana wese wemuno muZimbabwe, saka nemakwiriro aita school fees zvakureva kuti kodzero riya harisisipo, haisisiri kodzero yapachirungu yatinoti privilege. But isusu tiri kuzviramba seNACORA kuti aiwa dzidzo ikodzero, Saka hurumende ngaichipindira yone kuti inobatsira vabereki kuti vana vakwanise kuti vadzidze.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa?
Semusechipiri wacho, tinoda kutoti hurumende itoona kuti mwana wese aenda kuchikoro, abhadhara neasina kubhadhara. Nokuti mukatarisa kuti contract yeschool fees ndeyemubereki nechikoro. Mwana ngaende kuchikoro. Chikoro chotaurirana nemubereki kuti mubereki anobhadhara sei school fees. Vana ngavasadzingirwa school fees nokuti havasiriwo vane contract nechikoro.
Izvi zvikoro zvehurumende zvega here kana kuti munotaura pamusoro pezvikoro zvese zvese?
Zvikoro zvese zvese nemaprivate schools zvese zvangosangana. Zvese zvakwidza. Nakora inyatsokurudzira hurumende kuti nyaya iyi ngaigadziriswe nekukurumidza nokuti vana vari kuenda kuchikoro nemusi wechipiri. Ipapo tagara tinotori nedambudziko rokuti chikafu chiri kutodhura. Saka vana vacho vangachatoenda kuchikoro nechipiri vachitoenda nenzara. Saka tagara pasi senakora tikati school fees ngaitarisiswe kuti igadziriswe uye hurumende ngaiona kuti panoitwa zvokufidha vana muzvikoro kubva kuECD kuprimary nekusekondari kwacho. Nokuti mwana anoenda kuchikoro ane nzara haana zvaanonzwa muklasi.
Munotarisira mhinduro kubva kuhurumende zvarini?
Zvokutoti chero dai zvaibvira mangwana chaiyo vamuke vakutotudza kuti chii chavada kuti vaite nezvazvo. Nokuti tiri kunyatsovakurudzira kuti hurumende ngaitarisise nyaya iyi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reNational Consumer Rights Association muzvare Lindwe Pilime vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti harisi kufara nokubatwa kuri kuitwa vanotakura vanhu nemakombi, vachiti hurumende inofanira kurangarira kuti makombi ari kuita basa guru riri kutadzwa nemabhazi akaita semaZupco. Mutungamiriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi nekuti vari kuita basa guru mukufambisa zveupfumi munyika. VaGoliath vati njodzi dzave kuwanda nekuti vanhu vachisina mukana wekusarudza motikari dzekukwira vopedzisira vokwira motikari dzisingakodzeri kufamba mumigwagwa. Tabata vaGoliath kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Sangano redu riri kushushikana zvikuru kwazvo nekuda kwekudhura kwakuita michovha uye nekushayika kuri kuitika panyaya dzemafuta edzimotikari. Kuona mitsetse yakawanda kuri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vari kunetseka vachishaya michovha yekuendesa kwavanenge vachienda. Zvaakuita kuti vachikwira chero motikari yavanenge vaenda pedzisira vakwira pamusoro pekeriya yemotikari kana zvakafanana nemakombi nemamwe maduta vanhu.
Sangano renyu riri kuite chii pamusoro penyaya iyi?
Takabva kunyorera Ministry for Transport and Infrastructure Development ichivazivisawo nematambudziko atakatarisana nawo. Takamboisa zvichemo nekutsvaga nzira dzekuti zvivaite kuti michovha mizhinji ipiwowo mafuta edzimotikari akati chipei uyezve anenge achiwanikwa kumaservice station anenge akatikwa kuti zviitire nyore vanhu vanochashandisawo muchovha. Takaona hurumende ichingopowo Zupco petro nyange kuti mafuta edzimotikari akachipa vachisiya vemakombi vakanga vachititakura kwemakore nemakore michovha yakachipa. Takaona sekunge kusarudzawo motikari dzekufambisa kwakaitwa nehurumende vasingabate vana vese zvakainzana. Ipapo chakakadzika kuti dei vangoita kuti vese vanotakura vanhu vakwanise kuwana zviro zvenyore.
Vakakupindura here pachichemo chenyu?
Chichemo chedu nanhasi havasati vatipindura, vakati vachatipindura chiri takangomirira kuti vatipindure. Tsaona dziri kuitika dzakawanda zuva nezuva, vanhu vachipera kufa pamugwagwa apa nekuti havachisina choisi, vangotikwira zvinenge zvavanenge vangofunga kuti zvakati zvakavachipira. Saka tiri kunyunyuta kuti pane kutusabatuwa kwa nara kwa tuki kwa esu mapasenja taka talisa munu zvekufamba ne bazi re Ministry of Transport Infrastructure and Development.
Avo vanga vari mutungamiriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadza Goliath vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zviri mumabepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, avo vakaudza vatsigiri vavo kuti vachaona kuti vaEmerson Mnangagwa vachabvuma kuita hurukuro navo. Mubepa nhau iri zvakare mune nyaya yekuti World Bank yabvisa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora kubatsira Zimbabwe kuti ivake zvikoro, mabhiriji, zvipatara nezvimwe zvakaparadzwa nedutu mupengo idai. MuChronicle mune nyaya yerwendo rwemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanonzi vari kuenda kuBotswana nhasi. Blawayo 24 inoti mapurisa akasunga vechidiki vanoita zana nemakumi matatu neumwe kusanganisa mukomana ane makore gumi nematatu vachipomera mhosva yekunwa doro nokutora zvinodhaka. Yashika nguva yechikamu chenyu papo muchitaurira zvamunofunga mega mupfungwa dzenyu.
Ndinoitwawo Abigail Masvikeni. Ai, vanhu veZimbabwe, ndinokwazisa imose. Ndatambura muno munyika, tiri kugara munyika misiri medu. Nhamo yatiri kuona even kuZimbabwe, tasvika kuZimbabwe zvinhu zvakakwira, chingwa chiri kuitwa about $3 something. Zvinorwadza vedu isusu tatambura izvo tiri kuti tiri munyika dzevanhu, tiri nhapwa munyika dzevanhu, hatina kana kutombosununguka. Kana tine nhamo isingaiti yevana vari kugara vega, isu tiri kuno tiri tega. Tatambura tanzwa dei vanhu vavakura vambotibvirawo pachigaro, timbopinzawo vechidiki vatiedzerewo, maybe tingapindawo parinani. Tatambura.
Masera se vashamarari veStudio 7 nevanoteerera chirongwa cheStudio 7. Ine zita ndinoitwa Ruben Chirwa, ndiri pano paPretoria pasoshanguve kumusha, tinobva kumasvingo kwaGudu. Chinongorwadziwa nezvatinohwa pachirongwa chedu chechokwadi cheStudio 7 kuti vanhu vari kuramba vachingobvisiwa, vachingonzi makagara siri pamutemo. Kuvana ava pavaimbogariswa hurumende yacho yaivepi? Ende unoonzwa zvichinzi munhu akagara panzvimbo iyo 1992 until now 2019 ndopo akonzi akagara zvisiri pamutemo. Hurumende yavamunangarwa iyi ihurumende yevanhu here kana kuti ihurumende yakangotouya kungozoparadza? Asi inini chandotoona ZANU-PF pakaisa vamunangagwa ndo payakaisa kuti umambo hwezano huchipera manje, bhozi vamunangagwa ava havazvitadza ende vakonewa. Tinotenda veStudio 7 nechirongwa chamunotipa. Vana mukoma tanonoka wandina naJonga Kandemiri nana Ivan Zisininga anikakupedzimese makawandisa. Tinotenda nechirongwa chamunotipa. Chiti mugare pedo nemoto vashamarari, mungafa nechando Juni uno. Ndatenda zvangu, tiri pano paPretoria.
Mhuri yeZimbabwe, makadini henyu? Ndimurambi ndiripo paJoburg apa. Ndotendawo nechirongwa chenyu wawande chechitendero. Chitendero chifarira asitereka, asi hai zvinenge zvava kuita sokuti akudodzerana pa ndozviri zvandaona. Asi nehangu ndakanzwisisa kune vezayo java yamufundisa wamakataura navo vhiki rapera apa, vakataura vakadudzira taisa rinzwisisawo zvanganakana kabhukirero. Ndairiverenga chaizvo bhukirero vhesi ya 21 yari ndakaona denga idzva nenyika itsva, asi zvizhinji ndaisa zvinzwisisa. Asi ipapo ndakazvinzwisisa manje kumufundisi wezayo java yava vamwe vakutaura avava ndizvovo. Tinotenda asi mahwani sharp.
Vana veZimbabwe, ini ndoda kutaura nemashoko ataugwa nasekuru vamunangagwa vachirumbidza vatsvangirai. Mubvunzo wangu wokutanga ndewokuti vanoziva here vamunangagwa kuti kana vachitaura isu tinenge takateerera, uye tinoziva vakadini kuenda kwanga kuine nyaradzo dzatsvangirai vakanotaura kunaka kwake, pano kuti vanyore pamadande mutande avo. Vanokangamwa ku 2008 ndo vakabuda futi vachiti 2008 maresults obuda. Ndakabvunza kuti vamutaza muripi, vakati ndaenda. Ndikati kupiko munotiza maresults achibuda kudai? Ndikafonera Grace ndikati aiwa nditaure nababa. Zviri kuno tichagadzirisa. Vaigadzirisa zvipi? 2008 iyo ndiyo vakauraya vanhu, vakabva ipapo vakanouraya vanhu zvatisingagoni kutaura. Muna August 31st vakauraya vanhu, tikabva ipapo 14 January vakaponda vanhu futi. Nhasi vanaka papi veopposition Chamisa vada kutaura naichi, ngavangotonga kavaende tione kana dzekuba dzichifudzika ngavadzifudze, asi kana dzevaremera ngavadzoke kwavari patiri isu vatitaurire, nokuti titakavabatsira panguva vari kuupoteri kuSouth Africa tikavabudisa muupoteri iwo. Ndatendangu
kwazuwai vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Aidi muJiratanga, ndobva kuchipingi kwachifu Mapungwana. Zvinhu hazvinambobvira zvatinakira zvachose, zvinhu hazvinambobvira zvanaka zvachose. Tarwadziwa tiri mukati mwenu munzvimbo yeSouth Africa yatinodai kutsvaga kurarama. Tinobatwa senhapwa mukati mwenzvimbo ine. Chikumbiro changu ndechekuti varume ava dai vagara pasi vakarwa mweya une tsitsi, zvinhu zvikatifambira zvakanaka tikandosenzwa kumusha kwedu. Nekuti zvechokwadi kutaura chokwadi hazvinotimira zvakanaka muSouth Africa. Todunidzwa nemazita asinobvira akanaka kuita kwanika kumusha kwedu hakuna zviripo. Mabasa kumusha kwedu ngaaite tidzoko kumusha kwedu. Nokumbira kuna vachamisa kuti dai vanzwa mwoyo une tsitsi tidzokere kumusha kwedu, tinogara kumusha kwedu kuite mabasa. Ngavazame kuva vanogona napo kuti vapushe garwe zvigone kureruka zvimwe zvo.
Makadii zvenyu veStudio 7, murinofara here? Aiwa isu tiri nani zvedu. Tinongofara nezvemunongotiitira zuva nezuva, muchitizivisa zviri kuitika mukati mekurarama. Chemo chedu ndechekuti takangoberekerwa munhamo chete. Tinongochema kuna Musiki kuti dai Mwari matigonesa nyika yedu yaita zvakanaka. Ndinochema nevakaenda kumapuraza avo kuti vanorangarira here gore riya Bob aitara achiti musavake dzimba dzakanaka vakaita dzimba dzetemporary. Ivo vakainono vakaita dzimba dzakanaka kumapurazi. Apa hapana zvavari kumboita zvavo. Vari kungorima tsine mabush top efodya. Tinosvika kupi dai varidzoidhaga zvavo vanga vadzoka, otherwise nyika ingaita zvakanaka.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haanei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege yeEuroflot yabata moto ichiedza kumhara pane imwe nhandare yendege muMoscow ikauraya vanhu makumi mana neumwe. Ndege iyi yange yakatakura vanhu makumi manomwe neumwe nevashandi vemundege vashanu ichienda kune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweRussia. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kunyangwa hazvo mutungamiriri weVenezuela vaNicolas Maduro vasina kubviswa pachigaro svondo rapera, vachangotonga kwemazuva mashomanene. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muWashington DC. Kusagadzikana muVenezuela kuri kuenderera mberi kunyangwa hazvo zvichiita sekuti mutungamiriri wenyika iyi vaNicolas Maduro vanenge vachakasimba pachigaro chavo. Svondo rapera America yakazivisa kuti ingangotumira mauto ayo kunyika iyi kuti idzivirire mhirizhonga. Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa neAmerica kuVenezuela ndezveumbipi ndoga, nekuti America inenge ichifunga nezvayo kwete vanhu vari kushungurudzwa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinze maonero avo.
Ndinoona sekuti kuVenezuela kunenge kwaipa zvokuipa zviya, zvino vanhu vachitambura vamwe vachoni mamiriyoni chaiwo vanenge vakatotiza munyika imomo vachiinda kunyika dziri dzakatenderedza nezviri kuitika imomo zvenyaya dzematongerwo enyika. Kokuti vagarisapo vepati yagarisapo vana Madura vatorawo kubva kuna Chavez uko, vanenge kutonga kwavo kunenge kusati kuchagutsa vanhu vakati wandei. Saka zvaakuitika apa zvaamakakatanwa kuti ava vakandoitavo vechidoko ava Guido zviya uyu weopposition uyu wakaenda akandozviti ini ndaakuita president wechinguva chipfupipfupi ndaakutora uku, nokuti uyu Maduro uyu wakahwina zvisina kunaka, asi unosapotawo nenyika hombe ita sana America.
Ndo pandinoshaya kuti ko America yabva yapindira yaradidza chido chikuti pachinjwe mutungamiri kuVenezuela. Chii chinokonzera izvi?
Chinokonzera izvi ndechokuti nyika hombe dzakaita sana America dzinenge dzichitsvaga kuti vanhu vadzinowirirana navo vange varivo vanotonga nyika iyo. Sokuziva kwedu isu, vana Maduro nana Chavez havadikana kuwane zveAmerica, vakaparana neAmerica. Zvinoreva kuti zvamabhizinesi zvana America zveoiri zviya zviri kunana Venezuela zviya, kana pane hurumende iripo iyoyo iyo, America haichakwanisi kuita mabhizinesi ayo nokuwana mari munyika imomo. Saka vanobva vatsama vakati iwe maitiro ako aya aya taakubvisa tiise watinosapota ipa. Vasi kana tozvitarisisa isu, kupindira kweAmerica hakusiri kunge kwatangira pana Venezuela. Aiwa pari zvino ruzhinji rwavateereri rwose runofanira kunge ruchiziva kuti ruoko rweAmerica rwuri kwese kwese senyika hombe. Asi vanenge vane zvavanoda munyika imomo, zvinoitawo kuti upfumi hwahwo huno kuamerica kudi huvandudzwe nezvavanowana kunyika yeyo. Venezuela tozova kuti nyika inoproducer oil chaizvo, inoshandiswa chaizvo muamerica munomu. Saka ike zvinoizvi vanenge vasati vachaiwana nokukonana kwavanoita nehurumende iripo, voti aiwa chibvaiwo tiise uyuyu watavona kuti ndiyo watinosapotawo nezvido zvedu.
Kana takatarisa dzimwe nyika dzine vatungamiriri vasina kunyatsonaka, asi America inotarisa rimwe divi, chinozoita kuti America risarudze munhu wokutsigira nyangwe asiri munhu anoita zvinhu zvakanaka chii?
Ufumi hwenyika inenge iri nyika iyoyo yavanodi yavanosapota, asi utongi hwavo hwavo husina kunaka. Tinotarisa nyika yakaita seSaudi Arabia, kudzvanyidzira kwainoita madzimai vakadzi vose ava, asi America haimbowanzi yatibufukana napamwe chete nokudawo kuti nyika iyi yana Saudi Arabia ine zvizhinji zvinodiwa neAmerica zvakaita seoiri iyoyoyi. Tozoenda kune, saka inenge ine simba nyika yakaita seSaudi Arabia, inotoinvesta mari yayo munoma America munomu, zvokuti America ikange yaakuitsvara vanobva vati hatichawira nema muchawane zvakati taakubudisa mari dzedu. Saka munoona kuti ine kakusarudza ikoko, ende zvinoenderana neforeign policy yeAmerica. Vakaverenga foreign policy yeAmerica inobudisa pachena kuti tinoita ushamwari nenyika dzinomutungamiriri unodi unosapota zvedu isu. Kana tichingowana zvimwe zvinhu munyika imomo tinomusapota chete, ndo zviri muconstitution mavo, muforeign policy mavo izvo. Saka ruzhinji rwuri rusingahwisisi kuti nemhaka iyi ichitarisa divi zvinoitwa nenyika dzakati kana kusapota mamwe madictator, asi yaakuzoenda kuna vamwe vanoti madictator. Ndo zvavakanyora mubumbiro romutemo wavo, ndo zvavanoita izvo maintrest avo kana vachingoawana zvakakwana kunyika inodzvanyirira vanhu vayo kana kuuraya vanhu vayo, vanoita sokuti hazviitiki izvozvo.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reNational Consumer Rights Association NACORA rinokurudzira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzingirwa mari yechikoro panovhuwa zvikoro mangwana. Sangano reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi anotakura vanhu vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi sezvinoita mabhazi eZupco. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosera zvakanaka.